ndinonzwa kufara zvikuru kuti dare repamusoro randionawo ndisina mhosva. Vanga vachitaurisa vachiti ndine mhosva dzakati nedzakati nedzakati, asi chokwadi chabuda pachena. Saka ndoda kutenda Mwari, ndoda kutenda vatsigiri veMDC vazhinji varamba vakamira neni panguva yangu yandanga ndichitambudzwa. Asi izvi ndanga ndichingotambudzwa nokuti ndiri munhu weMDC. Zvanga zvisi zvekuti pane nyaya iripo kwere. Vese anga achinyatsoziva nyaya idzi anga achiziva kuti inyaya dzama kupikwa dzinenge dzichiitwa nezanupf nevanhu vestate nationary.
Makashamiswa here kuti muchuchisi mukuru wenyika akapikisa mutongo wanga wapiwa nedare remagistrate uchiti manga musina mhosva?
Apa papasisi kutongwa kunzi pokutongwa nyaya kudare kwete, panga pakutongwa munhu nokuti munhu MDC. Saka hazvina kunyanya kundishamisa hazvo, asi chakanyanya kundishamisa ndechekuti neumbowo hwakanga huripo nekufa kwavakaita nyaya yacho, kuti munhu Gweta guru renyika ino ringada kuramba richipikisa mutongo uyu zvakada kundishamisei, asi kuti zvaitwa naTomana hazvina kutishamisa zvazvo.
Mune nyangani vamonzora dzamanga muchipomerwa uye kwasarangani?
Ndapomerwa nyaya dzinoita 34 makumi matatu neina nyaya dzandapomerwa nehurumende iyi. Pane nyaya 34 idzodzo ndabuda dzese discharge dzese dziri 34. Ndafarirwa nenyaya mbiri dzavari kuramba vachingoendesa kumatare. Ndinovimba kuti nekuda kwaMwari nekuda zvakare kwevana veMDC vanogara vachindinamatirawo zuva nezuva, ndinoona kunge ndinobudawo zvakanaka panyaya idzi. Asi hazvirevi ndikabuda idzodzo zvapera, ndinotsvagirwa zvedzimwe uyezve ndazvijaira.